takaronga pamwe chete kuti tikwanise kunge tichisangana sevana veZimbabwe nemusi wa14 tichisimudza nyika yedu yeZimbabwe kuenda nayo pamberi paJehovha nekuda kwezvatakatarisana nazvo senyika yeZimbabwe.
Izvi munenge muchiitira kupi?
Tiri kusangana kuDallas, kuTexas, musi weSaturday kubva na1 masikati kusvika manheru nenguva dza12 midnight. Takasangana tiri pamwe chete sevana veZimbabwe. Tinosangana pachechi inotungamirirwa naPastor Sondire. Tiri kushandisa venue yechechi yavo iyoyo kuti tikwanise kunge tichisangana pamwe chete. Adresi yacho inoti Upendo Baptist Church, 916 North Jupiter Road, Garland, Texas 75042.
Zvimwe zvezvirongwa zvatingatarisira zvakaita sezvipi?
Takachema nguva yakareba tichinamata nekukumbira Mwari munguva yatanga tichichemera nyika yeZimbabwe. Asi manheru aya tiri kusangana tiri kutarisira rumbidzo kupa mbiri kuna Mwari pamusoro penyika yedu yeZimbabwe, kutarisawo zvakanaka zvakaitwa naMwari munyika yedu yeZimbabwe. Ticharumbidza Mwari kuburikidza nedziyo, ticharumbidza Mwari kuburikidza nemapisarema, ticharumbidza Mwari kuburikidza neminamato inopa mbiri kuna Jehovha.
Zvino munotarisira vanhu vakawanda sei vanobva kuZimbabwe?
Ndingati tiri kusanganisa mastates ari muno muAmerica. Tine vanhu vari kubva kumastates akasiyana siyana. Vashoma vandingabata ndevanobva kuMinnesota, vamwe vari kubva kuCalifornia, tine vari kubva kuNew York, tine vari kubva kuNew Jersey, tine vari kubva kuMaryland, tine vari kubva Pennsylvania. Taka tine vakasiyana siyana vari kubva mastates akasiyana siyana, uye tine mufaro wekuti tina vamwe vakabva kuZimbabwe vachange vari pakati pedu zvakare, vachange vachinamata nekusumudza starashe pamwe chete nesu.
Munongozviita muzuva rimwe chete zvese izvi?
Takatarisa kuti Mwari vatongewo panyika yedu yeZimbabwe uye kuti Jehovha vasimuke nesimba ravo guru. Saka hatina kukwanisa kuwana nguva yakareba yekuti tironge chirongwa ichi kuti tione kuti zvingafamba sei mazuva akawanda. Ndosaka tiri kutanga kubva masikati na1 kusvika na12 dzeusiku.
Musangano uyu unenge uri wechechi imwe chete here kana kuti pane machechi akasiyana siyana anosangana musi uyu?
Kwete, hatina chechi imwe chete ichange yakamira ipapa. Tiri kumira sevana veZimbabwe, tiri kumira semhuri yeZimbabwe, tichimira pasoko raMwari rakanyorwa muna Mapisarema 22 inotaura kuti pasi rose richarangarira kudzoka kuna Jehovha. Ndokurudzira kuti mwene umwe anenge ari mwana weZimbabwe kwaari, kungava kumatiyomana kwose, tibatane pazuva iri pamwe chete kungopa mbiri tisina chatinokumbira kana chimwe chete, asi kurangarira zvakanaka zvakaitwa naMwari munyika yedu yeZimbabwe kubva kare nakare kusvika pari zvino.
Mati mimi kurumbidza hakusiri kukumbira, munoreva chii namashoko iwayaya?
Tiri kureva kuti kana tichiti kurumbidza Mwari, tiri kureva kuti kucheuka kune zvakanaka. Dzimwe nguva zvatinopfurikidza kutarisa zvatakaitirwa naMwari uye nezvatiri kuitwa naMwari. Pamusoro pekutenda, tiri kushandisa gwaro rinoti kutenda kutarisira zvinhu zvisati zvavapo, tichitaura kuti zvatovapo nekutenda. Ndozvatiri kuita pazuva iri remusi wemugovera.